Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wesvondo chivabvu 14 2017. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vakambomiswa basa sameya wechitungwiza waPhilip Mutoti vanoti vakasvitsa mhinduro dzavo kugurukota rezvekutongwa kwematunhu vaSevia Kasukwere pamusoro pekumbomiswa basa kwavo. Vakawanda vanoti National Social Security Authority kana kuti NASA inofanirwa kuderedza makore evanhu vanenge voenda pamudyandigere uye kuti vawedzere mari inotambirwa nevakwegura vanenge vari pamudyandigere. Muchikamu chedu chechitendero nhasi tichakupai hurukuru yatakaita naPastor Rebecca Makai vekereke yePraise Covenant Ministries avo vari muno muAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuna kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakambomiswa basa sameya wechitungwiza vaPhilip Mutoti vanoti vakasvitsa mhinduro dzavo kugurukota rezvekutongwa kwematunhu vaSevia Kasukwere pamusoro pekumbomiswa basa kwavo. VaMutoti vanoti vakanga vapiwa mazuva manomwe ekuti vapewo divi ravo panyaya iyi, izvo vanoti vakaita asi vachiramba kutaura kuti zvii zvavakaisa mutsamba dzavo. Vakasukuere vakamisa mabasa makanzura makumi maviri nevashanu vekuchitungwiza vanobva kumapato ezano PF neMDCT kusanganisira nameya vaMutoti vachivapomera mhosva yekusashandisa nemazvo mari dzekanzuru. Asi makanzura aya anoti haana chakaipa chaakaita sezvo vakashandisa mari idzi kubhadhara vashandi mihoro apa vakangovenda kuzorore Kisimusi vaine chinangwa chekuzodzosera mari idzi pakare. Ngatinzwei vaMutoti vachitsanangura.
Takapindura sekutaurwa zvake pa7 days saka tangomirira kuti ndizvo zvakamira sei.
Saka mazuva ano muri kumba here? Muri kuenda kuofisi makaita sei?
Kana wakasavhendwa kana ndauende kuofisi.
Pamwe vamwe vanogona kuti since nyaya iri pasi pereview pasati pane decision tomboita nharo toenda kumaofisi kana kuti todi magweta achitaurawo zvavanenge vachitaura ndozvatoda kungonzwa update.
Hatisipo pakupikisana nayo vakuru, takangogara tiri kumba. Chimirira kuti nyaya dzingogadzirirwa sekutaurwa zvakaitwa.
Saka munofungidzira kuti vanenge vakupindurai kwapera nguva yakadi?
Ipapo handichaziva but murawo magweta edu anotaura kuti hanzi 45 days panofanira kunge papindurwa.
Saka mungangotiudzawo kuti zvii zvamakapindurawo imi mumatsamba makanyora since ma muchipomerwa nyaya dzakafanana nedzekunzi makashandisa mari zvisizvo?
Ipapo manje ya private and confidential haiite kuti titaure pamhepo. Nyaya dziri matare, zvakafanana nenyaya iri matare wazvona haigoni kutaurika pamhepo kana kutaura kutanga kuishambadza. Ipapo handikwanisi, I'm sorry. Takangopindura kuti titange kutaura kuti takapindura kuti kuchidi nyangwe nemukatarisaona nyangwe mitemo chaahobvume nyangwe magweta tanditondi tikova kutaura kuti kudii nyangwe denda kuti tange ipapo nenda mhanya bhozi zvangu fanira kudhiskasa nyaya yematare.
Ko vagari vakatambirawo sei chiitiko ichochi? Tichiona kuti makasarudzwawo nevanhu.
Vagari varitonyunyuta nezvazvo nokuti asamheri basi paitwa umwe musangano vagari vangu vachida kudemonstrata nezvazvo vachinyunyuta nezvazvo. Saka vagari vemuchitungwiza varitonyunyuta nazvo bhozi vakakatamadzwa nazvo.
Saka ndisaramba ndichingozokubatai unless kana mune zvamungada kutaurira vateereri.
Vateereri ndongovataura kuti ngavagara vangotarisira bhozi tikutodzokera pabasa bhozi hapana mhosva bhozi mhosva dzaidzo tirapomerwa hapana mhosva saka tingodzokera saka tangomirira kuti matare acho vangoti kiyawo.
Avari vakambomiswa mabasa sameya wechitungwiza vaPhilip Mutoti vari parunhare kuchitungwiza kwakare neStudio 7. Vakawanda vanoti National Social Security Authority kana kuti NASA inofanirwa kuderedza makore evanhu vanenge voenda pamudyandigere uye kuti vawedzere mari inotambirwa nevakwegura vanenge vari pamudyandigere. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vashandi vakawanda vanoti makore makumi matanhatu anodiwa nenasa kuti munhu atange kupiwa mari yemudyandigere akawandisa, sezvo vakawanda vasasvike makore iwayo nekuda kwezvirwere zvakawanda zvatekeshera muvanhu. Munhu anopiwa mari yemudyandigere kana abatirwa mari kwemakore gumi zvisinei nekuti akabuda basa here ozowana rimwe otanga kubatirwa. Kana munhu akasvika makore gumi achibatirwa mari yemudyandigere akabuda basa anomirira kusvika makore makumi matanhatu kuti atange kupiwa mari yemudyandigere. VaErasmus Shumba, mumwe wevashandi vanoti makore ekuenda pamudyandigere ngaadzikiswe sezvo makore anotarisirwa munhu kurarama munyika ave mashoma. VaShumba vanoti makore ekuenda pamudyandigere anofanirwa kudzikiswa kusvika pamakore makumi mana.
Patemenzi wao yandinozosiitsa makore yacho iwayo kashoma, vanhu vayo vashoma vanosiitsa makore yacho iwayo nekuti munhu azosvikira pakupiwa mari yacho yenasa iyo. Lifespan yakadzika wozisusu like kwedu ku 65 years nedzonga uchienda nadzo kumba kuti wakuenda kupenjeni, but right now takunze 55 years. Saka mimi mukanditi 60 years kunasa kwacheko ndinofanga ndisina kuitora kamari yacho, wanofa kutoma reduce kana kuti sapa 40 years just the things it were right.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mushandi anoda kudanwa kuti Amai Progress, avo vanoti vanhu vanofanirwa kuenda pamudyandigere kana vashanda kwemakore gumi nemashanu zvisinei nekuti vane makore mangani. VaShumba vanoti NASA inofanirwa kushandura mutemo wayo kuti munhu apiwe mari yake yemudyandigere kana asakwanise kushanda, kwete kumirira kuti asvike makore makumi matanhatu.
Nokuna kushingirira ndiko kwazva kuti kushandira kuti ndisite 15 dzake idzodzo ndakosvitsawo 15 20 years ndakachindipa mari yangu kuti ndinidonzi makore angu ngati ndasvika pakore.
Vari kupiwa mari yemudyandigere vanoti madhora makumi matanhatu avari kupiwa pamwedzi mashoma uye haasi kuuya nenguva. Sachigaro weApex Council Amai Cecilia Alexandra vanobvuma kuti mari iri kupiwa vanhu vari pamudyandigere ishoma, asi vanoti ane bhonzo ane nyama hazvinzane neasina.
Nyaya iripo ichokwadi, mari shoma. Inini semumiriri vashandi ndinongoti mari shoma, but ndichiriko zvese zvekunasa zvinoitwa pane inonzi actuarial study yevanostud insurance zvinofamba sei. Kazhinji mungaona NASA ine mari, zvazvinoreva ndezvekuti mari iyo imari haizi mari yeNASA, imari yedu yatakati NASA fanotichengeterai kana tazochembera tazokura mumwe musi mozotipa mari. Saka tichiti ngavadziinvesti mari idzodzo kuti dzirambe dziripo kuitira kuti vamwe vedu patichazochemberawo tinodziwana. Ndinowirirana nevanoti mari shoma. Ndofunga zvimwe zvezvinhu zvinofanira kutoramba zvichiongororwa. Sesu vamiriri vevashandi tichafanira kuramba tichiongorora kuti zvingaitwe sei kuti mari iyoyo ikwire, nokuti chokwadi $60 haina zvainotenga.
Mukuru anoona nezvekudyidzana muNASA Muzvari Constance Makoni vanoti zera rekuenda kumudyandigere rinotarwa nehurumende kwete neNASA. Panyaya yekuwedzerwa kwemari yepamudyandigere, Muzvari Makoni vanoti mari dzemudyandigere dzinowedzerwa nguva nenguva. Asi ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti mari yemudyandigere yakapedzisira kuwedzerwa mugore ra2013 kubva pamadhora makumi mana kusvika pamadhora makumi matanhatu. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Rimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust rinoti kushandira kwekambani yezvikonzi yeWell Cash Debt Collectors pamahofisi ekanzuri yeHarare paRowan Martin kunofanirwa kuongororwa sezvo kambani iyi isiri kubhadhara mutero kukanzuru. vachinyora paFacebook page ravo nemusi wechishanu. Mukuru weHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vakati yasvika zvino nguva yekuti vagari varongeke vaone kuti kambani yabviswa pamahofisi apa vachiti kanzuru kuti inzi kanzuru vanhu. Kambani yeWellcash yakapinzwa basa nekanzuru yeHarare rekuwira zvikwerete zvekanzuru zvine vagari, asi vagari vakawanda vakanyunyuta nemabatirwo anonzi aiitwa basa nekambani iyi, iyo zvakazoita kuti vamwe vakwire kumatare edzimhosva. Asi mutauriri wekanzuru yeguta reHarare vaMichael Chideme vanoti sezvo vaine chibvumirano chavakanyorerana pasi nekambani iyi havagone kungogura muchato wavo vasina kutevera chibvumirano ichi. Ngatinzwei vachitsanangura.
Hongu tichiri kushanda navo nokuti tine contract navo. Contract ine yatinoti pachirungu maexit clauses, ndo atiri kuita fulfill izvozvi. Taita maexit clauses ese tawirirana kuti kana takudamburirana contract inopera after zvaita sei. Ndizvo zvatiri kuita izvozvi. Hachingonzi kana mwini muine contract nemunhu mungoti tabva tatodambura muchato nhasi, aiwa, munotedza mutemo. Mutemo unoita zvakanaka kusvika madambura muchato wenyu mune zvakanaka.
Asi chikonzi chenyu chichiri kuwira here zvikwerete?
Hongu, nokuti contract hasi yapera, inopera musi inodamburwa.
Saka inopera riini contract? Nokuti tinoona vagari vari kuchema zvakanyanya vachideme.
Vagari havangafanirwe kunyunyuta kana vaine mari inofanirwa kuya kukanzuro kuti ivaitire basa. Anditi takateerera vagari zvavakataura. Iko zvino tiri paexit, tiri kuita exit yedu mune zvakanaka. Kuti tikaita exit mune zvakanaka ndiko kuti mangwana mari yevagari isazoenda futi kunobhadhara vanhu ava vachiti makatidamburira kondirakiti yedu.
Saka muri kumbowanawo here mukana wekutsanangurira vagari izvozvi pane kuti vange vachingonyunyuta vasingagari pasi nemi?
Nzira dzekutsanangurira vagari dzakawanda, dzinotosanganisira imwe iyoyi yatinyori izvozvi kuvagari vakatoteerera vanenge vachitonzwa kuti no, ndizvo zviri kutoitika izvi.
Kwouyawo panyaya yekuwanikwa kwemvura muguta, zvinhu zvakamira sei pari zvino vachideme? Tinoona kuti mazuva apera paimhenge paine dambudziko raikonzerwa nemichina yaigadzirwa.
Yekuwanisa vanhu mvura, kune nzvimbo dzimwe dzinowana mvura mazuva mairi, matatu, mana, kana mashanu, dzimwe dzinowana mvura mazuva ose. Ndiyo patakamira ipapo.
Pane zvimwe here zvamungawimbisa vagari pamusoro pekuwanikwa kwemvura ikoko?
Hongu, tinovimbisa vagari kuti kana tichinge tapedza basa rekumoton Jeffrey, uyezve kana tichinge tatanga basa rekuchinja mapombi ayo ari kuputika putika achembera, kuwanikwa kwemvura kusati vandudzikei.
Vanga vari mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vari parunhare muHarare neStudio 7. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa9198 AM, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanoti pachirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa namuzvare Maureen Kademaunga vanotungamira iwo sangano rehashtag SheVotes 2018 rukurudzira vanasikana nemadzimai kuti vange vachienda kunonyoresa kuvhota. Tinokutambirai nemufaro pano paStudio 7 muzvare Kademaunga. Mungatiudze kuti chirongwa chenyu chiri kufamba sei kubva zvamachiparura?
Chirongwa chehashtag SheVotes 2018 ndinofara kutaurirai kuti tiri kufamba zvakanaka kubva zvatachiparura. Donzvo rechirongwa iri sekutaura kwawaita ndechekuti titaure nemadzimai kunyanyanyanya yechidiki nevanasikana kuti kodzero yako yekuvhota iri muconstitution yakakosha zvizhinji zhinji. Yakaikosha zvakanyanya, ende kodzero iyoyo ukaishandisa yokodzero ichasarudza kuti uchange uchidyei for the next 5 years, kuti vana vako kana uri mai vechidiki vachange vachidyei for the next 5 years kuenda kuchikoro. Upenyu kuvandudzwa kwahwo chaiko kunobva panyaya yekukoshesa kuziva kuti kodzero yekuvhota inofanira kushandiswa. Saka ndicho chinhu chatiri kunyanya kufamba tichitaura nemadzimai kubva zvatakatanga kufarura chirongwa ichi. Tapinda muno muHarare tichisangana nemadzimai mumarokesheni. Takapinda zvakare mumadzimai ari kuBulawayo mumarokesheni. Tikazopinda nekumaruwa tichitaura nemadzina ikwa gutu kumusha mumasvingo tikabva ikoko mumashona lezisi unyoro unotanga tiri mamurewa tichitaura nemadzina echibiki svondo rapfuura on Saturday kwakanga kune a bigger platform inosanganisa madzimai ese ari mumaopposition political parties uku kwatakaitawo rombo rakanaka rekuti tibatsire kuunganidza madzimai echidiki vakavawo part of that big gathering and isusu meseji yedu ichingoramba iri iyoyo yekuti kuvhota ikodzero yako iri muconstitution uye kwakakosha ende ndiko kunoita kuti kusarudze utungamiriri hunokuteerera mangwana hunoti kana uchinge wazobvunza mubvunzo vanokwanisa kukupindura nekuti unenge wakaisa chivhoti yako ende tikavhota tiine uwandu hwedu tinoziva kuti kubirirwa kweelection iyo kunozonetsa uyezve kana iwe uchinge watoisa yako vhoti unoda kuziva kuti yasamba sei saka kudifenda vhoti kana tichinge tabuda takawanda kunonoita izvi saka ndozvinhu zvatirikufamba tichitaura nemadzimai echidiki
ko madzimai ari kuzvitambira sei
vazhinji vacho vane kukarura kuti dai zvachitoitika takwanisa tanopinda kuvhota nekuti taura chokwadi vanhu vari kutambura ende kana tichitarisa muno muzimbabwe nyaya dzepoverty inouya yakapfeka fesi yechidzimai kazhinji kazhinji tisingoda kudisaida kuti vana vachajei kazhinji kazhinji muzvipatara tisi tinono pona imomo tipona vana musina mishonga ende saka zvinhu zvatinosangana nazvo zvakawanda even kuenda kuchikoro kana panzi pashaikwa mari mwanasikana yandotanga kunzi tigara kumba zvakafanana nenyaya dzehigher education zvakare tinenge tisina mari dzekuti tibhadhare zvitoro madhigiri ari kutorwa nevamwe kana ita zvakare nyaya yemabasa ihombe hakuna mabasa
matiwo makaenda kumaruoko zviri nyore here kuti munotaura nemadzimai ariko
kutaura chokwadi nyaya yekuenda kumaruwa haisi nyore nemhaka yekuti vanhu vari kumaruwa ndinoona sokuti vakakasika kuti mutsei panyaya dzekuziva kuti zvakanakira nyika ndezvino utungamiriri hweudzvanyiri hwezanupiefu ukakasika kuzvibata izvozvo saka zvinoitika kumaruwa ndezvekuti kune violence inodarika mumataundi vanoziva kuti vanhu vari kumaruwa vanorejista kuvhota kazhinji vanhu vari kumaruwa vanoziva kupi vanofanira kuvhota zvakamira sei saka kune violence yakanyanya uyezve kune mastructures anenge akaiswa inplace akafanana nekuti dzinonguva chip chaiye chaiye anenge achiudzirwa kunzi vanhu vanogara munharaunda yake vanomudunhu rake vanofanira kunge vachiita sei head crow anoudzwa kunzi vanhu vanogara munharaunda yake vanonge vachiita sei tinoona kuti dzinonguva kuti iwo vemapato mamwe ava especially vezanupiefu vanenge vachitova nesimba chairo chairo rekutoudza vanhu misangano yavanoenda neyavasingaendi saka hazvisi nyore asi isusu zvatanga tichiita zvaende zvatiri kuramba tichiita ndezvekuti tiri kuziva kuti kune vamwe vari kugununa kunyange vari kuzvigaro izvi vatinokwanisa kutsvetsera nyika dzese dzamunoona dzakamira idzi dzakavakwa netsvetsi vatinokwanisa kutsvetsera tiri kutsvetsera vangave machiefs kana chii vachitibvumidzawo kutaura nevanhu
pane bato ramunoshanda naro here kana kuti murungokurudzira kuti madzimai ngaangonyorese anovhota
hatina bato ratinoshanda takamira naro tiripo ndechekuti kana madzimai arejista kunovhota vane mibvunzo yavachazvibvunzaiwo sevanhu hurumende iripo iri kutishandira here munhu nemunhu ane mubvunzo ane mapindiriro asaita mubvunzo asi kungobvunzana chaiko kuti hurumende iripo iri kutishandira here matambudziko atiri kusangana nawo tiri kusangana nawo titori neutungamiriri huripo saka tinoona sekuti utungamiriri hukaramba huripo hunokwanisa here kugadzirisa matambudziko agara aripo avatadza kugadzira nguva yesei uye matambudziko yakambouya sei ivo varipo saka zvimwe zvacho ndezvokuti tingangodaro tisina bato ratinoshanda naro asi zvatinoda tinozviziva ende vakatadza kutipa zvinhu izvozvo tinovaziya saka ndoinokurudzira yatinongoita yekuti tibva waitaziva kuti vhoti yako yacho yakakosha
aiwa tinokutendai zvikuru muzvare kade maunga nekupinda muchirongwa chedu
ndayamwatisa
manga makateerera kubva kuna muzvare Maureen Kadimaunga vanotungamira sangano rehashtag SheVotes 2018 aiwa hamawadiwa nhambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiya imi naJonga Kandemiri
aiwa tinotenda zvikuru Blessing nechirongwa chako dambudziko rekushaikwa kwemari munyika rinonzi riri kutoramba richikura kunyange hazvo gavhuna webhanga guru renyika Dr. John Mangudya vakazivisa kuti vari kuedzana pose pavanogona napo kupinza mari yekuamerica munyika uyewo kuwedzera mari yemabond note iri kushandiswa munyika pari zvino asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti havaoni dambudziko iri richikasika kupera sezvo makambani emunyika asina chaari kugadzira chekutengesawo kunze ngatinzwei vachitsanangura
mari iri kuiswa muekonomi chekutanga haikwani pechipiri yatingati distribution kana kugoverwa kwachona kwe mari kunenge kusaunyatso kumira zvakanaka. Ichokwadi chakatanga makore apera kuti kune vamwe vanenge vachiwana dziparidzi dzakawanda, asi vanhuwo zvavo vachipiwa $20 angava $50 pasiki. Saka ndo pane dambudziko rachona ipapo pekuti vanhu havasi kuwana mari yekushandisa. Apawo dzimwe nzira dziri kukurudzirwa nereserve bank dzekutenga nadzo adzisati dzasvikirika nevanhu vese, dzingava dzeeco cash kana kuti dzekuswaipa kuburikidza nekudhura dzimwe dzachona.
Asi ka Reserve Bank iri kutaura iyo kuti iri kuwedzera mari tinonzwa kana iyo mabond notes yavakaisa musika yatowanda kudarika yanga ichishanda mazuva aperaya, vachitoo zvakare vari kuisa mari yekuAmerica iri kushanda munyika pari nhasi. Chii chiri kuita kuti dambudziko rirambe richikura?
Chinoitika ndechekuti upfumi hwedu hausi kufamba zvakanaka. Saka kwatovawo nemusika unoita zvekutenga nekutengesa mari. Vanhu vakawanda nekuti indastri haisi kushanda nekuti mari iri kushaika vaakuita zvinhu zvekutenga nekutengesa mari. Chireva kuti avo vanowana mari yachona ndo vari kuiunza kumisika. Izvezvi ukapinda mumisika yekutenga nekutengesera mari izvi chero vereserve bank vanozviziva kuti vakapinda nzvimbo dzachona vanotozviziva. Vanhu vanenge vakabata zvitutu zvitutu zvemari zvisingarevi chitsama chekuti 1000 kana 5000. Vamwe vanenge vanotori nekuma $20,000 yavanenge vanayo. Saka mari iyoyo haisi mari yekuti ingangonzi yabuda muvanhu kana kuti yabuda mubhengi zvisina vakuru vanenge vachiziya.
Zvii zvamungakurudzirawo senyanzvi munyaya dzezveupfumi vakuchera?
Chinodiwa ndechekuti chekutanga, hurumende inofanira kuti ipe zvitarafu zvakati kurei kune avo vanenge vabatwa vachiita izvozvo zvekutenga nekutengesa mari. Asi chakanyanyisa kukosha ndechekuti hurumende itsvage nzira dzekusimudzira indastri. Upfumi hunoshanda kana indastri ichirarama.
Nyanzvi mune zveupfumi vamasimba kuchera vari parunare muHarare nestudio 7. Zvino tokuendesai kuchirongwa chedu chechitendero, uko muchanzwa hurukuru yatakaita naPastor Rebecca Makai vekereke yePraise Covenant Ministries.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu.
Ini ndinoitwa Pastor Rebecca Makai. Ndiri mufundisi wePraise Covenant Ministries. Kereke yedu inowanikwa muno muAmerica kuMinnesota, uyezve inowanikwa kuZimbabwe kuguta reHarare. Kereke yedu yakatanga muna 2014. Ndopakatanga kereke yedu. Isati tazvifungira kuti Mwari vaida kuti tidaro. Tichingofunga kuti kungori kusangana. Asi kusvika tatozoona kuti tozvodiwa kuti tiite naMwari. Saka yakatanga muna 2014 uye kupfuurira mberi.
Kazhinji tinonzwa makereke achinzi yakaumbwa naPastor Ningi kana namufundisi Ningi. Imi ndimi makaumba here kereke iyi?
Ndingati hongu ndindakadaira kudaidzwa naShe. Ndatumwawo naShe kunzi ngandibatsirawo here basa. Tarisai kuwanda kuri kuita mabhawa. Asi makereke hakuna mashoma. Saka ndokuti hongu ishe ndinobvuma kuita. Saka ndindakatanga muno muMinnesota mugore ra 2014. Tikazonotanga zvakare kuZimbabwe mugore ra 2015 kwatinova tinobatsirwa naPastor Olivia Chizema Nyamanende. Ndovanova ndomufundisi mukuru vari kuona chechi yeZimbabwe.
Iri kutambirwawo sei kereke yenyu? Nokuti tiri kuonawo munguva ino vanhu vakawanda vari kutumwawo naIshe kana kudaidzwa kuti vange vachibatsira kununura vanhu vanenge vachirasika. Makereke awanda.
Ndinovimba kuti vanhu chavanoda ichokwadi. Kana pane chokwadi vanhu vanouya kuzoteerera. Nekuti sezvamunoziva kuti iwo magwaro anotaura kuti namazuva ekupedzisira ichokwadi kuti kuchamuka zvapupu zvenhema. Asi kuna vanhu vanoonzverawo mweya yaMwari kuti vaone kuti I think panapa pane chokwadi chiripo, regai timboteerera. Saka ndingangoti kubva patakatanga 2014 kuda nenyange kunyange vanhu takatanga navo vazhinji hatina tarasikirwa navo, tirongopfuurira mberi uye kuti Mwari vari kutiwedzera pakati pedu.
Mune zvamuri kuita were zvekubatsira vangave vanotambura nherera nevakwegura kana mamwe mabasa ekubatsira? Nokuti vazhinji vanotarisa kumakereke munguva yekuomerwa.
Hongu ichokwadi, basa raMwarika hakusi kungoparidza kwete. Bhaibheri soko raMwari rinotaura richiti kana ukacheuka varombo newe uchacheukwawo. Saka hanzi unopa murombo unokweretesa Jehovha. Saka isusu wose ungano tine yatinoti Mother's Heart Organization yedu iri pasi pePraise Covenant Ministries yatakatanga muZimbabwe nekuda kwedambudziko revana vari kusiiwa vari nherera nekuti vabereki vafa nechirwere chemukondombera. Sezvamunoziva kuti kune yatinoti pachirungu stigma kana vana vachinge vafirwa nevabereki nekuda kweHIV and AIDS, hama dzinoona zvakavaomera kuti vanyatsokutora vaembrace vana ivavo vagonyatsogara navo. Saka tatine mhuri dzatakaidentify dzatakaona kuti vana ava vari kumiririra mhuri vari vana vadiki, pamwe mwana ane makore 13 kana 15 ndiye atora musoro weimba kuona kuti vanin'ina vake vadya here, ende vana ava vari kuwira matambudziko ekuti pamwe vanobhinywa navarume vakuru vachivimbiswa kunzi dzinozokupawo mari yechikafu. Toona kuti vana ava zvakare vari kuenda kunoita inonzi child labour nekuda kwekuti havana mutarisiri. Tikatarisa tikaona kuti maorganization mazhinji anotarisa vana vari muHarare. Isu tikati toda kubuda kunze kunana Bhinga, kusina munhu anoona anoendako nekuti vanhu vanenge vachiti kwakaoma kunonetsa, asi ndokune vana vari kutambudzika zvikuru. Tochigozoshandawo kureiza mari dzokuti tibatsire maschool fees avo. Toda kuti vana iva vaende kuchikoro, uyezve tinoda kuti vana iva vapfeke, uyezve tinobatsana patinogona kuti vana iva vawanirwe chikafu.
Nhasi shoko ramungapa vana veZimbabwe kubva mubhuku dzvene munoritora papi?
Ndingada kutora kubva pabhuku yamavambo kana kuti yaGenesis chapter ya 1 kubva pavhesi ya26 kusvika pavhesi ya28. Ndoda kuti nditaure zvishomanana pamusoro pegwara irori rinoti Mwari wakasika munhu nomufananidzo wake achibva amupa simba panyika pano rekuti atonge. Chokutanga ndoda kutaura kuti mufananidzo waMwari haisi imba yatinoona iyi, muviri uri kunze uyu unonzi mukobvu mutsvuku mutete. Iyi imba, bhodhi yedu yatinoona, imba yakagadzikwa unonzi mufananidzo waMwari kana kuti image yaMwari. Image yaMwari mweya uri mumunhu, hakuna anoziva kala yawo, hakuna anoziva saizi yawo, but mweya uri kutaura mandiri uyu ndiwo uya unoti kana munhu achinge arara anonzi atisiya, kureva kuti mweya uri mandiri wabuda waenda. Iyeye mweya iye ndiye akafanana naMwari, ari kunzi ndiye akasikwa nemufananidzo wake akafanana naye. Saka mweya iyeye ndiye akapiwa simba rinonzi dominion kuti akwanise kushandisa muviri uno kuti ukwanise kuzadzikisa zvidiwa zvaMwari zviri pamwoyo waMwari. Mwari akukomborerei uye pamuri kusimuka muchitora simba nedominion neumambo muchigadzirisa kuita vanhu vanoita basa vachitya Mwari. Mwari akusimudzirei, Mwari akusimbisei, muve nedominion, musatya, musatyisidzirwa naSatani nekuti makadzorerwa umambo mazvita. Amen.
Avanga vari Pastor Rebecca Makai vekereke Praise Covenant Ministries vari parunare neStudio 7 vari kuMinnesota muno muAmerica. Kamboka muri kunzwa katinoshandisa pachirongwa kanonzi Jesu isimba kachibva Christ Like Choir. Zvongo yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Vakambomiswa basa sameya wechitungwiza vaFilipi Mutoti vanoti vakasvitsa mhinduro dzavo kugurukota rezvekutongwa kwematunhu vaSevhia Kasukuere pamusoro pekumbomiswa kwavo mabasa. Vakawanda munyika vanoti National Security, Social Security Authority kana kuti NASA inofanirwa kuderedza makore evanhu vanenge voenda pamudyandigere uye kuti iwedzere mari inotambirwa nevakwegura vanenge vari pamudyandigere. Muchikamu chedu chechitendero nhasi manzwa hurukuru yatakaita naPastor Rebecca Makai vekereke yePraise Covenant Ministries avari muno muAmerica. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro ndini Jonga Kandemiri ndokusiya mina Standekile Muhlanga.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Hola mugela ku Studio 7 ngensonto ku 14 kwenkwezi 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla eliphikisayo elezombusazwe ele National People's Party lithi ligcizelela ukuthi umkhokheli walo unkosikazi Joyce Mjuru nguye ofanele ukukhokhela umanyano elisanda ukubumba lebandla le MDC kanye le MDCT.
Kuba uthandraise ewazama kathathu kangkumbula ekuphelele endleleni. Akukushoni lokho, kumele sikuvume ukuthi kokukhona besizame umama kubona ukuthi kuzihamba njani.
Uhlupho lokusilela kwemali elizweni luqhubekela phambili inengi lisehluleka ukuthola imali yokusebenzisa.
Even these days kathesi sevunyelwa ukuthi khona ungaswipe emabhasini but ukuthi wona uhambe kungela even sento yokuthi wona usebenzise khona ngale emakhaya vele akuyenzi because emakhaya ama-point of sale machines lawa vele atholakale atholakala emadorobheni kuphela.
Siza kuzwa eziphathelane lokholo.
Kubaphephandaba siyasitsho ukuthi umuntu kuthiwa udangale kakhulu wahlukuluzeka emoyeni waze wagcina ezibophela. Ikanti siyananzelela ukuthi singakulwisa lokho ubunqobe negama likaJesu. Nxa ulwisana loSathane umlwisa ngokukholo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla eliphikisayo elezombusazwe ele National People's Party lilokhu ligcizelela ukuthi umkhokheli walo unkosikazi Joyce Mujuru nguye okufanele akhokhele umanyano elisanda ukubumba lebandla le MDC elikhokhelwa umnumzana Welshman Ncube kanye lelikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai. Umanyano lo ukhangelelwe ukukhetha umkhokheli oyedwa ozancintisana lomongameli Robert Mugabe webandla lezanu PF labanye ngokhetho lomnyaka ka-2018. Lokho kwenzakala abasekela umnumzana Tsvangirai besithi nguye olosekelo oluningi elizweni ongakhokhela lumanyano. Ukuze sizwe okuningi lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele siphathamandla sebandla leNational People's Party umnumzana Methuseli Moyo.
Ye liqinisa Gande thina njengebandla leNational People's Party i-coalition kumbe ubambano lwama-opposition parties siyalufuna siyalusekela. Sisuke lapho sithi thina sibona kungcono ukuthi ubambano lolu i-coalition leyi kukhokele umama uJoyce Mjuru. Sithalele ukuthi ngumuntu esikhabete ngathi sincedisa ukuthi sinqobe sikhulele isidalo sesizane. Sithalele khonokho nje isimo sakhe, ubukhokheli bakhe nesithunzi sakhe elizweni ukuthi nguye umuntu ongayenza ilizwe lonke leli livume ukuthi yena ngumuntu ongasikhokhela.
Manje pho njengoba yena umnumzana Tsvangirai esithi nguye ozakhokhela lumbuthano liza kuhambisa njani nxa kuyikuthi uzaqhubeka esithi nguye ofuna ukukhokhela liza kuhambisa njani?
Ye okuqakathekileyo umuntu ozakhokhela i-coalition leyo azozakhethwe libandla elilodwa kumbe ngithi i-National People's Party kumbe i-MDCP kumbe umuntu oyedwa uMjuru kumbe uTsvangirai uzakhethwa ngamabandla wonke nxa ezingene ku-coalition. Laba ngekho emabandleni abezokholo abeze i-traditional leadership i-civil society okwakhathesi singathi uqondile la uTsvangirai ngokudonsela ingubo kuye kodwa ekucineni sikhalele ukuthi abantu bazaphiwa ithuba lokubuzwa ukuthi ngubani elifisa alikhokhele. Thina elethu igqiza ngumama uJoyce Mjuru njalo sikhalele ukuthi asikhalelanga thina sodwa sikhalele ilizwe lonke sifuna ukuthi ikhethelwe 2018 ilizwe likhululeke. Ubaba uTsvangirai seke wazama kathathu kangikhumbula ekuphelele endleleni. Asikushoni lokho, kumele sikuvume ukuthi kokukhona kesizame umama kuone ukuthi kuzahamba njani.
Lo umnumzana Mithuseli Moyo isiphathamandla sebandla le National People's Party ubekhuluma icingweni lo Chris Kande we Studio 7 ekwabulawayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lo mnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi ecubungula izombusazwe.
So i-coalition ingaletha ilabuzane elitsha kumavoters ngalaba abangazange bevotele ngaba lelabuzane ukuthi kunento lapha ingani iyaphila ehlanganisa amabandla amaningi athiyeneyo asiyivoteleni ukuthi izanika ilabuzane elitsha lamandla amatsha lentshukuntshu entsha kulabo abavotayo ukuthi bevote.
Ukudonselana amandla ke ikakhulu phakathi kukamnumzana Tsvangirai lo nkosikazi Joyce Mjuru sesike sakhuluma lo mnumzana Sam Siphepha Nkomo kuwona lo umsakazo evuma ukuthi ngempela uchilo ukuthi labo baye befuna ukuthi owabo kube nguye okhokhelayo.
Abantu CBD nxa bekhangele ikusasa yelizwe kuyabe kuqakathekile ukuthi befake ikusasa yelizwe phambili wabo bengaziphakamisi bona. Nxa bengabakhokheli CBD abaqotho kuyamele bekubhengisele khona lokhu ukuthi omunye azimisele ukuthi angabi ngumongameli kuyabe kudingisela ukuthi nalo ngumkhokheli kulokuthi belwele ibhanzi bengakadobhi imali yokuthenga ibhanzi.
Kodwa wena ubona kusenzakala khonokho?
Ya mbona zani okwakhathesi amenngazikhangele ukuthi umbano lamavota amaningi bongubani onjani okuqakathekile ukuthi mele kukhangele ukuthi amabandla la ngamanyana njani ngoba kungenzakala ukuthi omunye engabe labantu abaningi kodwa omunye eligabazi ngenye indlela yokuhuga abantu omunye ele ngqondo ekhaliphileyo ngoba uqale ngokuthi ashadeni ungakhuluma ngokuthi right aphuma amalobolo okuqala ngithi kumele uqale kulesisekelo esiqinileyo ukuthi vele i-coalition naleyi ime phezu kwani lesisekelo esinjani iphezu kwama-issue anjani imeleni yona ngokwakhe.
Lo mnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe sixoxelaye ekobulawayo. Uhlupho lokusilela kwemali elizweni luqhubekela phambili iningi lisehluleka ukuthola imali yokusebenzisa njalo le ndwendwe zabafolele ukudinga imali yemabhanga zilokhu zizinde. Ukuze sizwe okwenzakala ezigabeni zeMathebeleland ngalolu daba sixoxe lo mnumzana Nevanya Hunzwi umqoqi wenhlelo kunhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eProgressive Teachers Union of Zimbabwe eMathebeleland North iPTUZ.
Lwaphuzile abazali ukuthi bazuze isikhathi esokuthi bona bayenze ama-transfers abantwana bahambe esikole and isikole eziningi vele kuthiwa kona kufunakala i-proof of payment yangikhona. So abantwana abanye especially kuma-boarding schools abahambanga esikole.
Ababalisi bona-ke ibakhathaza njani indaba leyi emali?
Even these days kathesi sevunyelwa ukuthi khona ungaswipa emabhasini but ukuthi wena uhambe kungela even sento ukuthi wena usebenzise khona ngale emakhaya vele akuyenzi because emakhaya ama-point of sale machines lawa vele atholakale atholakala emadorobheni kuphela. So abaningi bangikhona bayahamba lapha abasebenza khona but vele akuyenzi ukuthi bahambe bangelalutho ukuthi khona bangasebenzisa. Njengoprovincial coordinator ngisebenzela ama-districts angu-7 and ama-districts angu-7 lawa amabhanga atholakala kulawayo iwange le-Victoria Falls and amalayinini akhona and imali yangikhona vele ayitholakali abantu bayadubeka uyafika ebhenki bakutshela ukuthi bona vele akula mali kumele uphenduke kusasa uhambe kusasa uyathola kungena mali.
Udubo lwababalisi solunjani kathesi ekhaya ukuthi abazali ngapho bacabanga ukuthi bedinge imali ngapho bacabanga lokuthi mbani uzafundisa umntwana?
Udubo lwalukhona kakhulu because i-Ministry of Public Service Commission i-Civil Service Commission vele ayicatshanga ama-teachers and isikole especially emakhaya akula ama-teachers because yokuthi khona i-rationalization le abazama ukuyenza kathesi iyayenza ukuthi khona ama-schools amaningi bavule kungela ababalisi because i-ministry ingukwayo ye-finance ukuthi khona kumele kwenzwe i-rationalization. So because of i-rationalization naleyo akula ama-teachers aqatshwayo for beginning of the second term. So now abalisi vele bayashota isikole.
Lo umnumzana Nevanya Hunzwi umqoqi wenhlelo kunhlanganiso elwela amalungelo ababalisi ePTUZ esigabeni seMathebelele North sixoxelaye esewange. Okwamanje sengilichiya ezandleni zika Mike Hove we Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Yikudibana kuhlelo labasakhulayo. Ningu Mike Hove. Lamhlanje ngizabe ngikhuluma labasakhulayo umnumzana Pondlovu lomnumzana Welcome Besicela Ndlovu obabili bayizalwane seZimbabwe esiphila kwele South Africa. Sifuna ukuzwa ukuthi abontanga abaphila kwele South Africa bangadlala indima enjani ukuphakamisa isimo sabasakhulayo emphakathini ngemva kokhetho oluzayo. So ngizoqala lawe Paul, awungitshele umbono wakho kulolu daba.
Hey, okwesimo mfowethu kunzima okwamanje ngoba umuntu yabheka into zasekhaya or into zasekhaya. Lesi situation abaphila kuyo kulamalanga ibuhlungu ngoba ayikho into le ukuthi imali ukuthenga.
Uke wazama ukuthumezela imali ekhaya na?
Yeah, ngike ngathumeza mthuthu emazikini ambalo adlule. Kwasho ukuthi umuntu obethatha imali ekhaya bangitshela ukuthi kumele aze bathi abuye nini nini ngoba imali ayikho. Kodwa ugcine ayitholile yena.
Welcome. So awungitsheleke umbono wakho uyavumelana lo Paul na?
Ya njengento ngesakhula baba kunzima kakhulu lapho kwamanje. Lanxa bangabe sikhangela befunda sibili kodwa imisebenzi yakhona cha kunzima baba.
Thina njengabantu abaphila phesheng singabasiza kanjani ukuze sithuthukise isimo sabo sempilo?
Mina ngibona thina njengabantu abaphila ngaphesheya onke ngalokho esingabe singakuthola singazama lathi unqede ezweni lakithi.
Paul.
Yebo baba.
Iphendula phela umbuzo.
Yena le into eshiwo kwethu. Ngicabanga ukuthi thina manje into kumele siyenze. Ukuthi manje yabona ungathi unikeza umuntu umsebenzi ekhaya bese uphinda ukuthi imali yakhe umfakela ngokumthumezela ngalezi ndlela ethumeza ngazo obomkhulu nezinye ezithize zokuthumela imali. Kuba nzima umuntu ayithole. Kodwa sengicabanga ukuthi yena le ndlela ebisenziwa kudala ngoba wasesha ukuthi yinto somele sibaphosele something. Uma ngabe mhlawumbe ukuthi uye wamkhatsha or kube nakunye amapidogu or uyimisebenzanyana akutholayo kube wena mathupha ozihambisela imali mhlawumbe uma kuwukuthi isimo siyakuvumela la uhambe uphethe imali ufike ukwazi ukuzibhadalela abantu bakho.
Abontanga abaphile eSouth Africa bayenzani ukuze labo bazame ukuthuthukisa isimo semnotho eZimbabwe?
Ngibona into efana naleyo baba ngathi singazama ukuba njengamanje sikwamanye amazwe singazama lathi uba thenga ezinye izinto sihambe nazo ezweni lakithi.
Kodwa kuyasebenza na ungabheka isimo senotho abantu besebenzisa ama-board notes abanye besebenzisa ama-dollar abanye besebenzisa lokho ngalokho.
Ya khona ngiyasima ngithi ngiyabheka ukhanya kusuka kube nzima ngemali ekhona njengamanje ezweni lakithi.
Enye into ebengifisa ukuphatha kuhlelo lamhlanje yile ndaba yabasakhulayo kwezombusazwe eZimbabwe. Paul, ngizoqala nawe. Lo mbono wakho, abasakhulayo kwele Zimbabwe balala ulwazi oluthile na kwezombusazwe esingathi kuzathuthukisa kuzaletha umehluko esimeni sethu emphakathini?
Ya, ngicabanga ukuthi kuleyo ndlela malume kuzima abantu bakithi noma yinto idla yakithi abaningi bakhona sebabaleka bafudukela kwamanye amazwe. Ngakho-ke ulwazi lwakhona lunzima angathi abanalo abantu bakithi.
Welcome, yini umbono wakho?
Cha baba, abantu abatsha abanakho kwezombusazwe. Mangibheka njengabanje mangabe mbala even la kumaphephandaba kwabantu abatsha angikaze ngizwe nje nendlela bona abayenza ngayo kwezombusazwe kwezombusazwe. If bona bengangenela maybe izwe lingathuthuka kuba bona ngendlela bona abahlupheke ngakhona maybe kungaba otshintsho.
Kodwa abasakhulayo sebedlala indima enkulu emphakathini bekhuthazana ukuyobhalisa ukuze babe lethuba lokuvota kukhetho oluzayo. Ungathi lo mbono wakho kuyasiza na?
Ya, lokho angikasele lokho kungasiza kakhulu. Kungasiza kakhulu kuthina njengabantu.
Paul.
Yebo baba. Ngicabanga ukuthi ukuvota vele kubalulekile. Ayikho into engasiza mangalo sikhala sithi izinto ezindla zihambe kanje ekumele singavoti. Kumele sivote. Ngiyakufisa vele ukuthi mangalo kuthi afike isikhathi sokuthi kuyavotwa, wonke umuntu omusha asukume ayovota. Ilungelo lakho, ilungelo lami, ilungelo lakhe, ilungelo laye wonke umuntu omusha
kuyinzalo yakulelozwe.
Majens, isikhathi sesidliwe ngumangoyi, sekumele kusivalise abalaleli. Wothi ngimbuze umbuzo ogcina, ngizaqala lawe Paul. Ukhangelela ukuthi uzabe uhamba ekhaya ukuze lawe uyobhalisa na?
Yeah, mina ngizimisele.
Wena ke, welcome.
Nami ngokunjalo baba ngizimisele ukuya vota. Ngoba phezulu kwaleminyaka esesihluphekile ezweni lakithi, singaboni nothinto.
Ah, madoda lihlabile le ndaba, ngiyathakazela ukuba lani kuhlelo.
Siyabonga.
Okay. Balaleli, sekumele ukuthi ngilivalelise. Olevalelisayo nguMike Obe, lilale.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Kesizwe uGibbs Dube weStudio 7 esethulela eziphathelane lamasiko.
Namhla sixoxa ngokwenzakala endlini enkulu ekalobhengula phela. Siyakwazi ulobhengula kwamajobana sibili wajiya umbuso wesikhosini seMandebele. So ke uthe sejile kolambana ke singazi ukuthi soke kwenziwa okuningi. Sizwa kuthiwa kuningi osokwenziwe kodwa singazi ukuthi bangaphi kwangkhona. So ngiyadaba ukuthi ngilo mnumzana ke uPeter Zudele kalanga Khumalo yena odabuka esikhosini. Baba Khumalo ngiyakubingelela.
Ngiyakubingelela bathi sokulesikhathi eside.
Yes, sokulesikhathi singakhulumi. So kuhamba njani kathi sinxaza sigangela kono kokuzama ukugcoba inkosi
ngesikhathi esidlulileyo sicina ukuxoxisana lawe sakwazisa ukuthi indlela lobhengula siyahlangana yavumelana ngokuhlangeneyo ukuthi intonga yasala endlini kaNyamande ngobunyamande wagcotshwa mhlaka 25 June 1896. Indlu kaNyamande kusukela mhlaka 10 December nalodlulileyo kuze kufike ekupheleni kwayona linyanga esidlulileyo mhlaka 28 ihlangane kane icubungula indaba yokuthi umntwana aphume phakathi kwabo lethemba ukuthi ekuhlanganeni kwabo ekupheleni kwalinyanga bazaba lakho ukuthi leyo ndaba iphutshe ngoba sezidumele emasontweni. Ngakho siyathembisa ebantwini ukuthi babekezele ngoba indaba yobukhosi ayisho nto encane, yinto efanele ihlonitshwe. Siyakwazi ukuthi kulo kugango okuningi okwenzakalayo. Bengise-South Africa khona le ngifumanisile ukuthi kulabanye bethu ababhoda ngemva kwendlu besenza okunye ukuganga okuphakathi kwendlu bezama ukuthi bayehlukanise kodwa indlu yalobhemula ibambene njalo isebenza umsebenzi wabantu. So kuzaphutsha umntwana sezizakuba khona futhi abantu bazakwaziswa. Abantu bafanele bazi ukuthi kulomehluko phakathi kwesikhumbuzo sikamzilikazi lokugcoba inkosi njalo lokukhetha umntwana. Ngakho abantu abakunanzelele njalo ukuthi akusiyo nto yokuvuka ekuseni umntwana esekhona kuthatha ibanga njalo kulomsebenzi omnengi ofanele wenziwe kodwa usuphutsha.
Ye, kodwa sibili ngeqiniso ubona nzani kuyaphutsha kuhle kumbe kukhona ukudonselana futhi kancane?
Ba ukhuluma ngendlu kalobhengula eyiyo elentonga lapha intonga iyasala khona akula kudonselana okukhona ngoba sahle saba lesibopho sokuthi senza umsebenzi lo sibambele. Kodwa siyanenzelela ukuthi phakathi kwendlu ngokwayo bakhona abanye abayizigangi abazama ukuthi nga indlu yalwa kube lokuphakathi kube lokwehlukana bahambe bayekhetha omunye bathi nguye lo kanti-ke bengasebenzanga lendlu kalobhengula ngokwayo. Lokho angikholwa ukuthi baza kumelela kukho abantu ababekezele ngoba izindlu ezinhlanu ezizaba ngabantwana bakalobhengula ziyahlangana sezivumelene zibumba into yesizwe hatshi into yomuntu oyedwa ngokufuna kwazo.
Akusinxeba indlebe phela Khumalo uphonge ukuthi hayi phela ulami sengumazi umntwana lo uyamazi lawo kodwa
hatshi umntwana ngifanele ngikwazise kathenazelesisa ukuthi lesizwe ukuthi akakakhethwa akakabi khona. Indlu kalobhengula seyatsho ukuthi intonga izaphuma endlini kaNyamande ngoba lapha eyasala khona. Ngakho njengokutsho kwami indlu kaNyamande isihlangane kane icubungula lindaba. Ekuqaleni babelungiselela ukuthi ngobufana bafanele baphathi babanxuse kuze bahlangane labo. Bakwenza lokho badingisisa kakuhle ukuthi abantwana labo bangabe bangaphi njalo abantwana bayahlangana sebehlangane kane. Indaba yakhona njengoba ngisitsho kufanele ukuthi nxa idala iphela le ezayiqala lokho okubuza kimi ofuna ukuthi ngikutshele kona engakakwazi siyabe sokusaziwa. Kodwa abantu bazakwaziswa ngemva iKaNyamande ibuyele endlini kalobhengula isuke lapho-ke indlu kalobhengula yazisa amanye amakhumalo jikelele
ngoba amakoma lo ayizidlu ezidlalo ezemlando esukeneyo umlando wentonga osedlini lobhemula awukho zonke izindlu zalo zambelikazi ngakho bazakwaziswa kwaziswe lezinduna khathesi sephakathi komsebenzi wokwenza abantu bananzelele njalo bakwazi ukuthi okwenzakalayo kwini ngapha ngaphansi phakathi kwabantu endlini yobukhosi ngakho lokho esuka sizathu esijelani sixoxisana yindlela enhle kakhulu yokuthi abantu bazi ukuthi hhatshi indaba yabo isiphutsha indlela indlu kalobhengula ayikhangeli kakhulu ngomuntu ikhangela kakhulu kokuqala ukwakha isizwe lokukumba isizwe ngoba sidabuke phakathi isizwe asisazazi ukuthi singobani okwesibili ukuthi sizazi ukuthi singobani sibe lophawu lwethu oluzakwenza ukuthi lanxa sihlangana la khona ngase-America ungabi lo muntu ongazisayo ukuthi wena ungudube ihle kwazi ukuthi wena ungumuntu wakithi
ye siyabonga kakhulu-ke ekhumalo baba ungadinwa lakusasa loke zulukani laba kathi esixoka layo lamhlanje ngumnumzana Peter Zwide Kalanga Khumalo ngethemba lokuthi siyahlangana singabaphileyo njalo ngeviki ezayo olivalelisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube lilale
siyabonga Gibbs ngesizwe eziphathelane lokholo silontungamile inkomo weStudio 7
Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabonga kakhulu lami ngamukela abalaleli bethu namhlanje ntambama
uphethe uphi umbhalo lamhlanje
namhlanje ngilombhalo ozaletha ukukhuthaza kubalaleli ikakhulu ngikhangelane lokuthi abantu bayakwazi ukuthi ukuwa komuntu u-Eve lo Adam besiwa enkosini kwakungenxa yokuthi kwaba lesitha esingusathane manje umbuzo otshona ukhona ebantwini abaningi yikuthi kanti vele usathane ulisana laye njani nxa umuntu efuna ukuphila impilo engabandezelwa ngusathane kumbe engancindezelwa ngusathane kumbe engayisosiqili sikasathane kumele ayenzeni ngikhangela umbhalo nje omfitshane kodwa-ke ngikhuthaza abalaleli ukuthi bezibalele wonke kwabase-Efesu ichapter nga-6 ivesi nga-11 uthi yena faka isihlangu esipheleleyo sikakristu ukuze wanelise ukumelana lamacebo kasathane ngiyananzelela laphana ukuthi abantu kumele benanzelele ukuthi usathane kasoze abuye ele mpondo nxa ekulanda abantu abaningi nxa laba abadweba impikitha siyasinanzelela ukuthi bajayele ukudweba usathane kungumuntu omnyama olempondo hhayi ngakuyinjalo nxa esiza kuwe siyananzelela ukuthi usathane uPawulu uthi yena udla kithi njengengilosi eyokukhanya ngakho miningi imisebenzi kasathane ngoba amacebo kasathane awenza empilweni zabantu nxa abantu bengananzeleli iyabanqoba-ke ngakhonoko ngakho namhlanje ngifuna ukuthi siqalise sinanzelele ukuthi kati yena singalwisana naye njani okokuqala nanzelela ukuthi lapha ilizwi lankunkulu lithi faka isihlangu esipheleleyo sikankulunkulu ngoba ithi yona ngesihlangu sakho leso uzayanelisa ukuma uyehlulane layo usathane kawusoze uyesabe ngabe kuze kube yini eyenzakala kuwe kuyini izihlangu lezi esingazifaka okokuqala ilizwi likankulunkulu liqakathekile kakhulu siyakwazi ukuthi ukuze umuntu awe emhlabeni usathane wafika wathi ku-Eve unkulunkulu bevele watsho yini khonokho othi wena ukukhulumile usathane uletha ukuthi umuntu athandabuze ekwethembeni ilizwi likankulunkulu siyazi njalo ukuthi udavide uthi ilizwi lakho livele lihleziyo ngaphezu kwazo zonke izinto ezulwini ukuthi wena waphakamisa ilizwi lakho laba phezu kwakho konke ngakho unkulunkulu uzonda umuntu ongathembi ilizwi lakhe usathane uyesaba ilizwi likankulunkulu manje ngiyananzelela ukuthi amakristu amaningi kumbe abantu abaningi bajayele ukukhuluma ngesikristu kumbe ngelizwi likankulunkulu vele bona bengalazi kumele ukuthi umuntu ajayele ukuba lazi ilizwi likankulunkulu udavida uyakhuluma kumakhubo uthi yena
kanti umuntu olijaha kumbe umuntu oyintombi engamelana kanjani besitha ukuthi yena ngokufihla ilizwi lapho uNkulunkulu phakathi kwenhliziyo yakhe. Ngakho ilizwi kaNkulunkulu liqakathekile. Okwesibili, siyananzelela ukuthi lona igama likaJesu yilo elinqobayo kuwo wonke amagama. Ngoba ilizwi kaNkulunkulu lithi siphiwe igama likaJesu eliligama elingaphezu kwawo wonke amagama. Abantu bayalwisana lemikhuhlane, abanye bayalwisana lokudangala. Siyasizwe kathesi singabala emaphephandaba, siyafica ukuthi umuntu kuthiwa udangale kakhulu, wahlukuluzeka emoyeni waze wagcina ezibophela. Ikanti siyananzelela ukuthi singakulwisa lokhu ubunqobe ngegama likaJesu. Okokugcina onokuqakathekileyo lukholo. Izinto zikaNkulunkulu zonke nxa ulwisana loSathane umlwisa ngokukholo. Kutshoni lokho? Kutsho ukuthi kumele uthembe ukuthi uNkulunkulu unamandla ayedlula akaSathane.
Kwigqibe mfundisi.
Ngakho namhlanje ngizathandaza sizibeka ukuba namhlanje silwisana labe kumabe kumbe kuyikwini uSathane lokhu akuletha empilweni yakho. Baba, siyathandaza ngegama likaJesu, sithathaye uhawu lokholo lwethu, siphakamise ibizo likaJesu Kristu. Njalo uNkulunkulu, sibeka-ke igama elingaphezu kwawo wonke amagama. Silwisana loSathane ongabe bandezela abalaleli, ngalo kumbe kuyimikhuhlane, kungabe kumbe kuyikuswela, kungabe kumbe kuyikudangala emoyeni. Siyathandaza igama likaJesu kube ukuba uNkulunkulu lethu kunqoba empilweni zabantwana bakho, kulethe ukuvuleka kwamahlamu ukuze uNkulunkulu bebekwazi ukuthi wena uNkulunkulu onqoba isitha, uNkulunkulu njalo obenza bona babe ngabanqobi okwedlulile. Egama likaJesu, amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Ayisonge
kakhulu. Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi usenisibanda.
Lamuhla lilanga lokunanza imisebenzi eyenziwa ngomama emhlabeni jikelele, iMother's Day. Kese baqhunsele umculo othi wenhliziyo yami. Lami ngichayela ihlombe owami umama wangibelethayo uMandebele uMrs Mhlanga. Ngingakhohlwanga phela obabakazi bami, odadewethu, omama omdala labo mama omncane labanye. Umculo lo uyatholakala phela esihlabelweni se-UCCSA amaLondon phela. Njalo singikhumbuza ugogo wami uMamoyo, ugogo Gwayi, uMavalindlela, uMrs Mhlanga, yena oyedabuka eMkalathi eNkayi, ekhonza eMankabini Church khonale eNkayi. Sithemba niza ukholisa lomculo bomama. wenhliziyo yami silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona apha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.